Imwe nyanzvi yezvirwere zvepfungwa mubazi rezveutano Dr. Sekainyi Watiwa vanoti dambudziko rezvirwere zvepfungwa zvinokonzerwa nezvakasanganwa nemunhu muhondo kana kuti mutsaona post traumatic stress disorder zviri kuwanda munyika. Dr. Nyuwatiwa, avo vanoshanda kuchipatara cheparerenyatwa kubazi rezvepfungwa, vanoti zvirwere izvi zvinowanikwa muvanhu vakasiyana siyana kusanganisira vamwe vaive varwiri vehondo yerusununguko. Dr. Nyuwatiwa vanoti vazhinji vevanhu ava havazivi kuti vanofanirwa kurapwa kuitira kuti dambudziko rekusagadzikana kwepfungwa ripere. Dr. Nyuwatiwa vanoti ruzhinji rwevanhu vakarwa muhondo yechimurenga pavakadzoka pakupera kwehondo havana kuwana rubatsiro runofanirwa kupiwa kuvanhu vanenge vakasangana nezvinotyisa kana zvinosiya pfungwa dzavo dzisina kugadzikana.
Vakauyiwa nawo takavabatsira wai inogonawo futi kuwanikwa kuno post-traumatic stress disorder. Haizi vanhu vakarwa muhondo chete vanhu vamwanawo experience severe violence nekushushikana kwakanyanyisa vanogonawo kuexperienza post-traumatic stress disorder. But yes, tinogona kuvabatsira tikavaona. But kazhinji kacho tinenge takagara mumahostero vanhu vasikauya kwatiri. Sometimes there's no way of knowing. But tinongogona kuita alert one kuti kune zvo zvakadari and vanogona kuwana rubatsiro.
Dr. Nyuwatiwa vanoti munhu ane PTSD anoonekwa nekuvhunduka apo anorangarira zvakaitika kushaya hope, kubuda dikita kana akarara, pamwe nekutaura ega nezvimwewo. Sangano reUnited Nations Commission for Refugees rinoti chirwere ichi chinobata mamirioni nemamirioni evanhu vanobva muhondo pasi rose. Vaimbove murwiri werusununguko uye vari nhengo yeparamende amai Irene Zindi vanoti ivo neruzhinji rwevamwe vaimbova varwiri vehondo yerusununguko pavakadzoka kubva kuhondo havana kuenda kunotariswa kuti vakange vane chirwere ichi here. Amai Zindi, avo vaizikanwa muhondo nezita rekuti Jili Flamingo, vanoti vane zvizhinji zvavakaona muhondo zvinovashayisa hope pari zvino. Vanoti havaiziva kuti ichi chinogona kunge chiri chirwere.
Zvinoitika zvakakawanda. For example, ndokuti kana ndakarara ndirikurota, ndorota ndichitoona masoja ari kuda kundibaya neputi kana kuti ndege dziri kudonedza mabhomba. And ndakarara kudaro ndotosimuka ndinoona kunga zviri kutoitika chaizvo izvo. Ndobva ndatosimuka pamubhedha ndichida kutanga kumhanya dai. Saka pandinozoti ndadi ndazoti kubengenuku kubva muhope mukurota muchiroto chiya, ndizoti kuinga ndakararawa ndirikurota, ndodzokera manje kunokotsira. Ndizoti ndandichirota nhai. Saka ndomadzokerera zvinoita zvisi kunetsa zvekuti haunyatsorara wakanyatsosununguka. Kana kuti muchirota paya kutozoti kunyanya-nyanya zvangu ndikatowana kana muvhi chari randinogona kuwacha paTV rine zvehondo, musiedezeva kuti handirare usiku wese, ndinenge ndichingomuka ndichimhanya. So I avoid as well kuona mamovies ane zvekuita nezvehondo, handitodi.
Amai Zindi vanoti zvanga zvisiri nyore kuva muhondo uye vamwe vavo vazhinji vari kutambura pari zvino zvekuti havasi kufunga zvokuenda kunotsvaga rubatsiro rwekurapwa zvirwere zvepfungwa.
Muzimbabwe muno hakuna zvakaitika zvakadaro. Hakuna programu yakamboitwa yekuti vabatsire varwiri verusununguko munyaya dzekuti vange vachigadzikana nezvavakaita go through munguva dzehondo. Muzimbabwe hakuna kuitika zvinhu zvakadaro. To be honest with you, hakuna any post-war traumatic treatment that we ever experienced. Like I said earlier on, used, abused and dumped, period.
Hurumende yakaita chirongwa chekupodza maronda kuburikidza nekubhadhara munhu kukuvara kwaakaita muhondo pasi pechirongwa cheWar Victims Compensation Fund. Asi chirongwa ichi chakapedzwa mari nevanhu vasingakodzere sezvo vazhinji vakanyepa kukuvara kwavo mushure mekuongororwa namuchakabvu Dr. Chenjerai Hunzvi avo vakabvuma kuti pazuva vaigona kuongorora vanhu vanodarika mazana maviri. Chirongwa ichi chakabatsira vamwe varwi verusununguko, asi mari zhinji inonzi yakadyiwa nevakuru vakuru munyaya dzematongerwo enyika. Avo vanosanganisira mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri pamwe nehanzvadzi yemudzimai wemutungamiri wenyika muchakabvu Reward Marufu.
The general warfare chaiyo yemaall veterans, ndinosangana nemaall veterans andino campaign on constitution. Some of them mazino anti-vomo from the guns, malnutrition chaiyo, achichukuruga hungry and expecting kuti pani chandichaitirwa. Hakuna general welfare $42 katinotambiriswa kakarwirwa nemakomedi during time ya the late Chenjerai Hunzvi kuti hurumende izotipa yainzi compensation, war victims compensation. That was it. Yes, there's been a ministry in our veterans but not funded in terms of their welfare. Hamene kuti vanofunga kuti vana vanoendesa kuchikoro chiruzi.
Nyanzvi munyaya dzepfungwa dzinoti ukasha hunoburitswa nemahovhets dzimwe dzenguva muratidzo mukuru wekuti vamwe vavo vanoda kurapwa naana chiremba kuitira kuti vagare zvakanaka nevamwe muupenyu. Vaimbove varwiri verusununguko vazhinji vanoti havasi kuona chavakarwira muhondo sezvo vamwe vavo vari kunonga svosve nemuromo, uye vamwe vaine zvirwere zvepfungwa zvinovashungurudza zuva nezuva hurumende pasina chairi kuita. Marvelous Mhlanganya, huye Studio 7, Washington.